Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Gumi Guru 9, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakuru vemakereke vanokurudzira kuti mapato ezvematongero enyika pamwe chete nezvesarudzo zvimbomiswa kwemakore manomwe. Kanzuru yeguta reHarare inoti yakawana mari yekutenga mushonga wekuchenesa mvura. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revakuru vemakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinokurudzira kuti mapato ezvematongero enyika pamwe chete nesarudzo zvimbomiswa kwemakore manomwe kupa vanhu nguva yekugadzirisa zviri kunetsa munyika. Mutauriri wesangano iri vaReverend Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti mumusangano wakaitwa nemuvhuro pakabudiswa zvibvumirano gumi, pakabvumiranwa kuti matambudziko akatarisana nenyika haagoni kugadziriswa zvinhu zvakamira sezvazviri. Tabata mutauriri wesangano iri Reverend Mutata kuti twinze zvizhinji.
Musangano wakaitwa nevatungamiri veZimbabwe Heads of Christian Denominations waiva musangano waitevera musangano wakaitwa kuBulawayo muna May, wokuti hongu tingaramba tichitsvaga tsvaga kuti tinotaura sei kunhau dziri kuitika mukati menyika. Asi kana tichida kuti tinde pamongo wenyaya, tichida kuti tigadzirise chaicho chaicho chiri kurema mukati menyika, inyaya yokuti hatisati tafungisisa pamusoro pekuti Zimbabwe ingashanda yose sei ichienda kumberi. Ndiyo yatingati background statement yakazobuda.
Gwaro renyu iri chariri kukurudzira chii?
Statement yakazobuda ichitaura pamusoro penyaya yehokero yemakereke yekuti idaita bvumirana kuvaka sabata remakore anosvika 7 ekuti hakuna political contestation kana kuti makwikwi akanangana nenyaya yezvamatongego enyika, asi kuti tinonanga kugadzirisa zvinhu zvina. Chekutanga kuti tigadzirise nhamo huru yatakatarisana nayo nenyika, any emergency situation yatakatarisana nayo, kungava kuzvipatara, kungava kuchikoro, ingava nzara, tiwane nzira yatingaita recovery plan nayo yekuti nyika idzokere panzvimbo. Chechipiri, tiwane nzira yekuti mavanga akaitwa kare ogadziriswa sei kuti pasava neanofunga kuti ramangwana rake harina kuchengeteka nenyaya yemhosva dzavanopomegwa nezvakaitika kare. Uyezve toenda panyaya yechitatu kuti tingaita sei kuti tidzikise gejo rematongego akanaka enyika yatingati constitutional democracy deepening, kuti yoitwa sei kuti izvozvo zvidzikiswe pasina environment yamakakava ematongego enyika kana kuti yemaelections. Chechina, kuti tovaka sei gwara rekuti ufumi hubatsire munhu wese mukati menyika.
Pane zvimwe here zvinodikanwa nevemakereke panyaya iyi?
Ndiyo misoro mina inobuda muSabbath call yakabva kuutungamiri wemakereke ichitsutsuma nenyaya yekuti zvimwe zvese zvatiri kuita senyika hongo zvakafanana nokubhandeja ronda riri kuora mukati chinotsvakwa ndicho kuti tiwane nzira yatingarapa kuti ronda iroro rihugwa huri mukati hubude nyika ipfurire pamberi nokubudirira kwakanaka. Saka ndiyo hokero yamakereke kuti tikambomisa zve political contestation kwemakore zvingatibatsira kuti tidzokere pagwara nyika igowana kupfurira mberi.
Mutauriri weZimbabwe Heads of Christian Denominations Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunare neStudio 7. Kanzuru yeguta reHarare inoti yakawana mari yekutenga mushonga wekuchenesa mvura unokwana kusvika kupera kwemwedzi uno wagunyana. Mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chideme vanoti kuburikidza nerubatsiro rwavari kuwana kubva kune mapoka avanodyidzana nawo, vakakwanisa kuwana mushonga uyu uye vanotarisira kuti vachawana mushonga wekuchenesa mvura kwenguva yakareba. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachideme.
Ongu shondo rakapera, mishonga takamhanya mhanya tikatsvaga imwe kuti itisusukidze kusvika kupera kwaOktobha. Asi yatina iyoyo tiri kutsvaga futi imwe yekuti tirambe tichienderera mberi nebasa rekuchenesa mvura. Zviri kunakidza nezvekuti vanhu vakawanda vakuona njodzi inoitika kana guta rikazenge risina mishonga. Saka tiri kushanda nemapazi akati kuti zvinhu zvinge zvichiendeka kumberi.
Takanzwawo iro svondo rapera hurumende ichizivisa kuti ichawanisa kanzuro mari yekutenga mishonga. Zvafamba sei?
Ndezvimwe zvezvinhu zvandiri kutaura kuti mapazi akawanda akuona kuti hazvinakidze kuti guta rizenge risina mishonga. Saka tiri kushanda zvakanaka nemapazi ose kusanganisira nehurumende kuti basa rirambe richienderera mberi.
Paiwo nekuchema kwekuti mvura inenge yakachena imwe iri kurasika murwendo rwairo kuti inge ichienda kuvagari. Matanho apa ari kutorwawo nekanzuro yekugadzirisa dambudziko iri.
Kanzuro iri kushanda nevakati kuti nezuro kanzuro yakafambisa mberi basa rekuti pawanikwe makambani anogadzirisa nezvemvura zvichisanganisira kuisa mapombi matsva pasi kuitira kuti aya akaputika ari kutsemuka tiise matsva anoendesa mvura kuvanhu. So kanzuru itori mushishi rekuda kuona kuti mvura yese yagadzirwa yasvika here kuvanhu. Ndiro donzvo rekanzuro iroro pakutaura kuno.
Tinoonawo vamwe vagari mune maya matunhu vagara vanga vachichemawo kuti nzvimbo dzavo hadzisi kuwanikwa mvura kunyange pava pasati paita dambudziko rekuti kanzuro yakambovhara mvura nekuda kweMorton Jeffrey. Zviri kugadziriswawo sei izvo?
Zvino mvura yatiri kuchenesa haisati zvayo yati wandei. Asi pane basa rakawanda riri kuitwa paMorton Jeffrey rekuti pane mamwe maclarifier ari kugadzirwa ekuti waya akagadzirwa anotiwanisa imwe mvura inosvika iyo 80 million pazuva. Asi dambudziko idu guru rinongoramba riri iro remvura iri mulake isina kuchena zvakanaka yatinoti pachirungu pollution. So minamato yedu yose yaya yekuti dai mvura yachingonaya mvura yawedzera mumadhamu kuti tiwanewo kuwana mvura yakanaka yekutora kuenda kunochenesa kuti ikuzenge uchibuda mvura yakawanda kuenda kuvagari.
Imvura yakadii inotarisirwa nekanzuro kunge ichiwanikwa pazuva kuti inge ichienda kuvagari?
Kuvagari tinotarisira iwo mamiriyoni anosvika 1200 million liters pazuva nenguva yekupisa ino.
Vagari vari kuteverawo here kurudziro yenyu yekuchengetedzwawo kwemvura? Vari kuwana mvura iwo?
Tinodaira kudaro nokuti tinoonawo vanhu vachipfuurana even pamasocial media pedu. Tinoonawo vamwe vachikurudzira urongwa hwedu vatinoti pachirungu conservation. So tinoona zviri zvinhu zvakanaka zviri kuitwawo nevagari uye zvevagari vachikurudzirana kuti dai mabhadhara ofuti yacho yamunenge mawanayo yekuti kurambe kuine mari yekutenga mishonga.
Avo vanga vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vamwe vagari vemuchinoi vanoti dambudziko remvura yakachena riri kuita richigadzirisika zvichitevera kuwaniswa mari kwekanzuro nehurumende. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kuwaniswa mari inosvika mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri emadhora iyo ichauya muzvidimbu, vagari vanoti zviri kuratidza kuti mari iyi iri kushandiswa nemazvo sezvo vave kuwana mvura kudarika munguva yapera. Kunyange vagari vasiri kuwana mvura nguva dzose vanoti vari kuwana mvura maawa anoita kuti vachereredzere mvura inovakwanira. Mumwe mugari wekuchikono hono amai Edith Chumba vanoti vave kuwana mvura.
Mvura ya improve akozi sekuwa indogara kuna mzari wa 9 but right now mvura iri kubuda house mvura ya improve.
Mumwe mugari wekushekoton muzvari Gertrude Manikwa vanoti kanzuru yakagadzirisa zviborani zvanga zvakafa.
Isusu kwedu like kushekoton andirika we only used to have one bore that saves the whole area but apa they've mended several bores so zvanani. The situation is improving because vana vachanyanya kiwe for mvura kwa panga pango ne one source of water which was that bore mamwe mabores akagadzira ende ari kuti akafa ogadzirwa.
Mutauri wekanzuru vatichawana mulauzi vanoti chekutanga chavakaita kutenga michini yekutsvaga pari kurasika mvura mumapombi kana kuti leakages.
Takaisa atinotuma nengerekini ma district bulk metering anokwanisa kuti tinge tichikwanisa kumonita mvura yedu kuti tione kuti pane ma leakages nepapi tobva tamhanya kunogadzirisa ipapo saka mvura inobva yakwanisa kuti isvike kune vanhu vese.
Vamulauzi vanoti vari kutenga mishonga yekuchenesa mvura kuti ive yakachena.
Takatarisanawo nemari yatikapiwa kubva kuhurumende netreasury tinoona kuti iri kutibatsirawo kuti tinge tichikwanisa kuti titenge mishonga inodiwa mukugadzirisa mvura yedu yakafanana nealuminium sulfate uyezve nechlorine gas kuti tikwanise kunge tichibika mvura mune zvakanaka.
Mukuru anoona nezvemvura mukanzuru vaSimon Marara vanoti mari yavakapiwa iri kuita kuti vagadzirire mapombi nemavharuvhu emvura asati afa.
Chakakosha panhau yemvura ikuva proactive kana kuti kukurumidza kureacta kana pakanga paitaurwa zvedambudziko raitika. Vanhu vakanga vane ruzivo pamusoro pedambudziko raitika endi mukafambirana pamwe chete munokwanisira kukurumidza kugadzirisa dambudziko kuitira kuti vanokurumidza kuiona mvura.
Kanzuru yechinhoyi iyo ine vanhu vanosvika zviuruzana nemakumi maviri inoda mvura inosvika mamegarita makumi matatu pazuva. Kanzuru inoda mishonga inokosha mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndine Ata Achigoriwa.
Chungamiri wesangano Confederation of Zimbabwe Retailers va Denford Mutashu vanoti vanhu munyika vave kungotenga zvinhu zvekudya zvakakosha chete sezvo mitengo yaramba ichikwira asi mihoro isiri kuwedzerwa. Kuwedzerwa kwemutengo wemafuta edzimotikari kwakakonzera kudhura kwezvinhu munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaMutashu.
Zvino zvino kuruvarisa kuti voruzhinji vakutadza kusvikira mitengo yezvinhu zvigadzirwa zvemuno kana zvinobva kunze kubudikidza nemitengo yacho iri kunyanya kuteverana neexchange rate. Iye zvino mukatarisa kuti pamusika mutema uyo unonyanyaendwa nevanhu kunotsvaka mari dhora rimwe chete rekuamerica raakutengwa nemadhora 20 emuno muZimbabwe. Saka zvimwe zvinoita kuti zvinhu zvirambe zvichingokwira mukatarisa nharaunda yacho ndekuti magetsi akakwira ndofunga nemore than 500% uyewo peturo nedhiziri izvo zvinonyanya kushandiswa pazvifambiso nekugadziriswa kwezvinhu nekushayikwa kwamagetsi vazhinji vari kushandisa dhiziri rakakwirawo kusvikira patongoti rinosasamira kusvika pa$15 per liter. Saka naizvozvo zvinhu zvino atinoti macost drivers zvinosimudza zvinhu kuti zvinguva kugadzirwa kwezvinhu zvinge zvichiremera vanenge vachizvigadzira. Uyewo tikatarisa zvimwe zvachona zvakafanana nechingwa kufunga pazuvara nasi chingwa cha achina kuti mbunyanya kubuda kuenda kustora zvakavawa sena siyana vangotsunyira chishoma shoma asi zvichibudikidza nekuti vari kutarisirwa kuti mutengo wechingwa ukwire asi kukura kwemutengo wechingwa kunofanira kunge kwagarirwa pasi pakati pevanogadzira chingwa vanogaya furawa nevehurumende kuti pazowiriranwa kuti chingwa chirambe chichisvikirika nevatengi saka muchidimbo ndingati hazvigone kuti zvinhu zvigadzikane munharaunda iyo yefree market yekuti mitengo inenge ichitarwa kubudikidza nekudiwa kwezvinhu nekuwanikwa kwazvo yatinoti demand and supply saka naizvozvo kana pasina yatingati government intervention kubudikidza nemasubsidies zvireso zvinoita kuti mutengo unge uchizoringana uchinge uchiderera nekuti havanenge vapamidzirawo zvinoramba zvichiremera veruzhinji uyewo mukoro waramba wakadzikama wakaterama usingakwire
muri kumboitawo here misangano nehurumende kuti mugadzirise mamiriro aita zvinhu
misangano iri kuitwa tiri mushishi izvozvi kuti tinge tichiongororawo nekugara pamwe chete tinosangana nehurumende uyewo nemapazi akasiyana-siyana tichibatirana pamwe chete kuongorora kuti tione kuti zvii zvingaitwe kuti tigamidzire dambudziko iri nekuti rinenge ranyanya kuomera ruzhinji kunyanya-nyanya avo vanenge vari kumaruwa saka tingangoti isisu kudonha kwehuremu hwemari yemuno kuri kufamba zvakanyanyisa kupfuura kukwira kunenge kuchiita mitengo saka naizvozvo veruzhinji vanoramba vakatumbirirwa nekuti vanenge vachiremerwa nekutenga zvigadzirwa zvacho
Saka pane zvinoshandiswa neveruzhinji zvaakwira mitengo zvakadii pane zvamamboonawo
ndingati svondo rakapfuura vamwe vakakwidzawo ne100% vamwe 150% vamwe ma50% zvichingosiyana-siyana asi mukatarisa kutengwa kwezvinhu kwaderera chaizvo ndofunga ne40% saka vazhinji vakungoedza kumandidzira kutenga zvinhu zvatinoti mabhesika ayaya zvakafanana shuga munyu nemafuta ekubikisa nekuti nyama mukatarisa iye zvino izvi yatova une kutunzwa kutonotenga nyama wamutambara kende unenge uchitonzi aiwa rugare asi neizvo nepo nyama inofanira kunge ichingowanikwa ichitengwa neruzhinji
mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe retailers vadanford mutashu tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi MuDaily News mune nyaya inoti hurumende yatambira bhiri recybercrime, cybersecurity and data protection bill iro richasungisa avo vanonyora zvinokonzera kusagadzikana munyika. MuDaily News mekare makambani mashanu anogadzira mugwagwa anotarisirwa kusaina zvibvumirano nehurumende kuti agadziridze mugwagwa pakati peHarare neBide Bridge. Newsday, gurukota rezvemari vamuturi nyuwe vanokurudzirwa kubvisa mutero we 2% tax uyo unobatirwa vanhu vanenge vachitenga vachishandisa makadhi ekubhangi. Muchronicle mune nyaya inoti vagari vemubhulawayo vashora zvikuru kusarudzwa kwemakumi maviri nevana evanodzidzira kuva vana mukoti vachiti makumi maviri evasarudzwa ava havabvi mudunhu reMatabeleland. Makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinopa vatereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani vashamarara vestudio 7. Ini ndinorwadziwa vamunangagwa ngavationerewo zvekuita kuZimbabwe sevamwe sesu takatobva nekuda kwokuti vabereki vakatourawa nenyaya dzepolitics dzitokutizira kuno kuSouth Africa. Ino vana vanga vachienda kuchikoro ko zvino kwandiri kugara muno Mpolokwani kwakatanga kufamba Home Affairs ichibva yatodzinga vana vekuZimbabwe muzvikoro izvezvi tagara nevana. Saka ngavatipewo maserious ngavatinakisirewo nyika yavo vanofunga kuti future yedu inoita sei Ndiri munhu ane 35 years. Mwana wangu ane 7 years. Saka future yevana inoita sei? Vamunanga gonga tipo serious ngavati gadzirisiro nyika vada kuti tiite sei ko tichemere kana kuti tiite sei vakatichemedza kudhara.
Adi kwana mukoma tanonoka wande tinokutenda nechirongwa chenchakanaka chakadai chamunotipa mazuva ese munotipa nhau dzechokwadi dzinaliura dzakarerekera. Zvakutenda rambai makadaro asi tinokumbira vedu kuti pamuno pachirongwa chenyu ichi musangotendera mwana wezano achitaura zvaunotaura zvinoti sota zvisingaiti. Shuwa munhu anoramba achinga chemani masanctions kuti MDC ndiyakaunza masanctions. Masanctions akaunzwa naye vanhu vezano vanouraya vanhu vanopisa vanhu vanogura vanhu maoko pedze zvoda kunera zano uronera kuti MDC ndiyadi. Ngavasati nyangadza mani ngavataure kuzbc yavo iyoyo musavatendera kuti vataure pastudio 7 apa vanoti sota zvisingaiti. Ndatenda hangu chiti kune ana chiremba rambai makadaro. Endai mberi musadzokera shure usvika zvinhu zvagadziriswa.
Vakadii New Studio 7 ini naitwa Sibo ndiri Pretoria ndichitsigira panyaya yemabhethi. Vanhu vekumusha zvauri kutiitira hazviiti. Ini ndakaendako ndichida kuchinja kuti ndiite citizenship. Ndine chitupa ndakazvarwa muZimbabwe asi vabereki vangu vese vakabva kuMalawi. Ndichida kutora ndaida citizenship yemuZimbabwe. Ndakabatirwa zvese mabhethi vachiti toda he toda baba vako toda mai vako papo pevese vauye vanhu vacho ende vanhu vacho vakanditore saka maina baba mumwe nomwari kwake vakatosiyana. Saka manje kuti ndikwanise kutora zvinhu zvangu vakabva vatozvitora ndobva vatozvivharira handizivi kuti vanongeda kuti tiite sei. Inini manje izvezvi ndakatoita bhodha jamba kuti ndiende kusouth africa ndiwane kuenda kune murume. Vana ndakangotorisa nebhethiro nechitupa icho chakanzi alien kuti ndichenje nditore citizenship. Vakundibatira zvinhu mabirth certificate zvese nemafotokopi handizivi kuti vanonga vachida kuti tiite sei. Ndaitoda kuchinja kuti nditorewo citizenship ndiitewo muZimbabwe ndikwanise kuvhota asi handikwanise kuvhota nekuda kwechitupa ichocho. Ndoshaya kuti nei sei vachiti munhu anozvarwa anozvarirwa muZimbabwe chero zvakari vabereki vari kunze muZimbabweni asi pakutorisa zvitupa vanotipa maalien. Toshaya kuti zvinofamba sei ipapo.
Tinoda kumbotaurawo pastudio 7 apo. Makadi henyu mukoma Jonga kande muviri nana Bracing Zuru nana Sandra Nyavira nevamwe vese nana Maikariat. Tinoda kutaurawo maringe nekuoma kukuita zvinhu muZimbabwe. Zvinhu zvaoma vanhu vamwari dai vakuru vezanupiefu ava venge vambosiyawo chigaro izvapo vamwe. Zvinhu zvacho zvaramba zvakaoma izviri dhiziri rave kuita chipo chotora $20 uyezve havadi kunamata vanoda kurarama neropa. Makaverenga audio yangu makaipureya tingafara zvikuru. Hazvina kumira mushe. Vanhu ava vararama nekuuraya vanhu vakawanda saka havagone kupasimudza. Uyezve kuvenga chechidziyo chipostori. Zita rangu ndirimo imo muZimbabwe saka kuti ribude vanozotitsvaga.
Vamunanga gwanga vangobvuma kuita dialogue navachamisa. Maybe nyika yedu izvingatomboitawo nani ende varege kudzvinyirira kodzero dzavanhu. Nekuti kudzvinyirira kodzero dzavanhu kwavari kuita uku ndo zviri kutadzisa kuti nyika dzakatipa masanctions dzirege kubvisa masanctions ayo. Ngavatinzwirewo tsitsi veduwe. Upenyu hwevana vedu hungazovei? Iko zvino izvi vana vakapasa muna madegree namadegree muZimbabwe asi basa hakuna. Aiwa vamunanga gwanga vave nemwoyo wokuzvara. Ngavave nemwoyo wokuzvara. Nemhaka yekuti zvavari kuita izvi hazviratidzi hunhu. Tinokumbira kuti nyika yeZimbabwe ichinje. Kuti ichinje inofanira kuti ichinjwe naivo vabve pachigaro nokuti vachembera vachakwanisi kutonga nyika.
Mashoko tinotumira asi hamusi kubroadcasta mashoko edu. Hatizivi kuti mune dii ramakarerekera here kana kuti hamuna. Aiwa. Ini ndinoda kuti information yandakatumira pazasi iyo ibroadcastwe semavimbisira amakaita makatibvunza mibvunzo tikakupindurai. Saka imimi kana musingadi kubroadcasta munotorera chii?
Hello vateereri, ini zita rangu ndinoitwa Maslin, ndinobva kuHeadlands Manicaland. Ini panyaya yemadoctors, I support you 100%. Zviri kunakidza ivo vari mugovernment vanodya chavanoda nechavasingadi. Vanogeza nemukaka wachidya uchi, isu tichidya nhoko dzezvironda, chidya kana muri usina salt. The next thing, madoctors endai kubasa, how come waende kubasa? Isu tisina mari. Dokta munhu akafanana newe kana neni, handiti munhu anodawo mari yekuti akwanise kuriritira mhuri yake naiye pache zvake. How can you go to work when they earn nothing? We don't even say salary. When they earn nothing, bit of part of it in RTGS currents. Yo, Mnangagwa and your government, please fix things. This thing, yazo tiboa. Please, Wamnangagwa, you promised isu ucha change Zimbabwe, ucha ita something better.
Avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvemhuka muThailand vari kuedza kubudisa mitumbi yenzou 11 dzakafa mushure mokuwira mugwiringwindi apo dzaiedza kubatsirana kubuda mugomba iri. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepa naure American Heart Association rinonzi Circulation nezuro rakaburitsa zvakawanikwa muongororo yakaitwa nevana chiremba iyo yakawana kuti kuchengeta imbwa kunobatsira mukurwisa zvirwere zvakaita sezvirwere zvemoyo. Ongororo iyi yakaitwa pavanhu mamirioni mana ikatora makore makumi manomwe. Umwe wevana chiremba vakaita ongororo iyi, Dr. Caroline Kramer, vanoti kuchengeta imbwa kunobatsira mukudzivirira kufa nezvirwere zvizhinji. Ongororo iyi yakawana kuti munhu anogara ega neimbwa yake ane mikana yekurarama chirwere chemoyo nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana pane uyo anogara ega asina imbwa.
Ndanzomere kurira ndasiya pano watakunofushira ndiani watungamira ndiani wafungana tichenesera nzira hazvitetembe nyama zvinotidzimba pakati pehana chokuita pana pana kungomirira mhere yamangwana munotipudzire napanorwadza moyo. Zvamatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya. Zvamatora mukoma matora hanzvadzi yenama wandichaigona. Misodzi yandachiema ndasata kunga. Tumira ingirozi netzontaku. Irimbozi taipaita
mtana. Wingiti na tuku. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vakuru vemakereke vanokurudzira kuti mapato ezvematongerwo enyika pamwe chete nezvesarudzo zvimbomiswa kwemakore manomwe. Kanzuro yeguta reHarare inoti yawana mari yokutenga mishonga yokuchenesa mvura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.